Vachiparura urongwa hwavo hweZimbabwe Agenda 2021 vachamisa vati COVID-19 yakawedzera matambudziko eZimbabwe akaita seutongi hwakaipa, kuchorwa kwekodzero dzevanhu, uori uye kuparadzwa kwebato ravo nebato riri kutonga reZANU-PF. Vati hurumende yeZANU-PF iri kushandisa COVID-19 kuramba ichidzvinyirira nekushungurudza veruzhinji nebato ravo. Vati hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo mushure mekunge yadzinga nhengo dzeMDC Alliance dzeparamende nemakanzuru dzakakunda musarudzo dza 2018.
In their place, they've chosen to unilaterally, illegally and criminally.
Pachinzvimbo chenhengo dzedu vakangosarudza vamwe vanhu, kusanganisira vamwe vatakakunda musarudzo dza 2018. Mushure mezvo muzvinda webato redu vakatorwa, izvo zvave kutishayisa mukana wekurwa hondo tichibva pamba pedu.
Depriving us of that opportunity to continue to wage our struggle from our own home.
Vatiwo zviri pachena kuti ZANU-PF inoda kuti munyika muve nebato rimwe chete, kunyange hazvo iri kuda kuita sekuti munyika mune mapato anopikisa akaita seMDCT inotungamirirwa navaDouglas Munzora anoita zvido zveZANU-PF. Vatiwo bato ravo rakanyimwa mari yarinofanira kuwana pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act ichiendeswa kumashamwari eZANU-PF. Vachamisa vati gore rino havasi kuzorega ZANU-PF ichiita zvainoda, vachiti vachaunganidza mari nezvimwe zvekushandisa pamwe nekutsvaga rutsigiro rwakasimba munyika yese. Vati izvi zvichaita kuti vakwanise kuita zvirongwa zvese zvavanoda zvekuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena uye kuti nyika yaita utongi hwejekerere pamwe nekugara zvakanaka kwemunhu wese.
The people's agenda is to maintain the fight for democracy and to overcome the obstacles.
Donzo revanhu kuramba tichirwira rusununguko, tichashandisa 2021 kusangana nevanhu neveruzhinji tichitsvaga rutsigiro muno nekunze kwenyika.
To embark, of course, on a major recruitment drive, both at home and in the diaspora.
Vatsanangura 2021 segore resungano yevanhu yeshanduko, vachiti donzo ravo guru nderekuti vanhu vese muZimbabwe vabatane pasi pedingindira rekuti a new consensus, a new convergence, a new alliance. Asi vakapa nobata chigaro chemutauri weMDCT vaWitness Dube varamba kuti bato ravo riri kushanda neZANU-PF kana kuti hurumende, vachiti hazvibatsiri kupomerana manyepo asi kuti mapato anopikisa aya anofanira kubatana mukugadzirisa zvinhu munyika.
Hatifunge kuti zvinotibatsira semapoka ari kupikisa hurumende iri kutadza kutonga vana veZimbabwe. Tikaita basa rekugwisana tiri maopposition parties tega, tinofanira kubetserana.
Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatapadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina urongwa hwekuparadza MDC Alliance, sezvo MDC Alliance yari kutoparara yega nekutizwa nevamwe vaibve vakuru vakuru mubato iri vakaita samai Lillian Timbiers. Varambawo kuti vari kushandisa denda reCOVID-19 kuti pasaitwe mabai elections.
Inevo kana voti ZANU-PF iri kushandisa COVID-19 kuti kusaite sarudzo. Sarudzo dzacho dzavari kukumbira kuti dziitiwe dzavanoona sekunge dzakakosha ndedzisiko dzichagochinjei. Handiti ZANU-PF ine two-thirds muparamendi, tine maMP akawanda, kureva kuti nyangwe idzodzi sarudzo dzacho dzamabai elections tikangoti oraiti kupinda iwechamisa wacho kana kupinda ngana waunoda, hazvina zvazvinochinja.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana varamba kuti hurumende ine chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance muparamende.
Nyaya iripo ndeyekuti muna kumboona hurumende ichirikola NMP because hari kubasa rehurumende rokurikora. Vanhu vanorikorewa namapasha avo, saka pachiMDC papo pane kurikorana kwavakaita. Hurumende haina kuchaisindira paizvozvo, saka kungave zvandataura kuti kunongova kutaura kwemunhuwo anenge agarisa akanyarara asina kumbonogwa nezvake kana kumbobudawo paredhiyo napaTV, saka vanotaura kuti zvibudewo.
Vatiwo harisi basa rehurumende kuronga kuti mapato anofambisa basa ravo sei, vachiti hurumende inotori nebasa guru rekuita kudarika izvi.
Ibasa rezvizvarwa zveZimbabwe kuorganiza political party, kana ibato rinopikisa kana renge richida kutongawo kana rekudii zviri kwavari. So hurumende haine nechokuita kuti vachanisa vakwanise kuziorganiza kana vasina headquarters yoita headquarters kana vasina mastructures yovakira mastructures harisi basa rehurumende iroro basa rehurumende nderekutungamirira nyika nekugadzira magariro akanaka avanhu
vashamisa vati NDC Alliance ichaita zvose zvainokwanisa kugadzirisa zvinhu munyika kusanganisira kupinda mumigwagwa kuitira kuti vanhu vasarambe vachimbunyikidzwa kuputsirwa dzimba kudzimba pavanogara kana kubirwa sarudzo asi vati NDC Alliance ichaita zvirongwa zvayo zvese murunyararo kudzamara yatora masimba ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.